Nyika dzepasi rose dziri kutarisira shanduko isina kugadzikana apo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuvhundutsira kudzika mitero yakakura kwazvo zvikuru paChina. Kusaziva zviri kuuya uku kwasiya dzihurumende nemabhizimusi zvichitambura kuti zvogadzirira sei sezviri kutsanangurwa nemutori wenhau weVOA Bill Gallo ari kuSeoul kuSouth Korea munyaya yandinokuverengerai. Munguva yavakambotungamira kekutanga, vaDonald Trump vakadzika mitero pazvinhu zvaibva kuChina izvo zvakavhundutsa upfumi hwepasi rose. Pamberi pekudzoka kwavo muhofisi, vaTrump vapika kutora matanho akatoomarara ekudzika zvikamu gumi zvemitero pane zvose zvinopinda muAmerica nezvikamu makumi matanhatu pazvinhu zvinobva kuChina. Kunyange hazvo China isati yapindura yakanangana nemashoko avaTrump ekuvhundutsira aya, yakayambira kuti pasave nekuwedzera kusawirirana panyaya dzekunetsana mukutengeserana. Amai Mao Ning ndiwo mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika muChina. Amai Ning vanoti,
hatishande nemibvunzo yekuita zvekufungidzira, asi regai ndingotsinira kuti hapana anokunda muhondo yekutengeserana kana kuti pasi rose rine charinowana kubva mazviri.
Mitero yose yavaTrump inogona kukuvadza zvakanyanya nyika dzinorarama nekutengesa kunze, asi kusawirirana pakati peAmerica neChina kunogonawo kuvhura mikana. Nyika dzakawanda dzakawana cheuviri apo kugadzirwa kwezvinhu kwakabva kuChina kuchienda kune dzimwe nyika senzira yekunzvenga nayo mitero. Gurukota rezvekutengeserana muThailand vaPichai naRip Thafan vakaudza VOA Thai Service mazuva mashoma adarika kuti nyika yavo yaona mafekitari ekuAmerica akawanda achipinda achibva kuChina. VaNarip Thafan vakati,
tinofanirwa kukwanisa kutonhodza nyaya iyi. Ndinotoona matambudziko aya semukana kuThailand. Ndinovimba kuti tinokwanisa kuve nyika inodyarwa mari nenyika ipi zvayo.
Nzira iyoyo inouya zvayo nematambudziko. Nyika zhinji dzakawana cheuviri nekubuda mukutengeserana neChina dzave kuvimba zvakanyanya nekutengesa zvigadzirwa zvadzo kuAmerica, zvadzisiya dzave pamhene zvakanyanya pamitero yose ichadzikwa navaTrump kana matanho ose ekuomesera zvinhu zvinenge zvapinzwa muAmerica nedzimwe nzira akatorwa. Kushushikana uku kunodarika nyika huru dzinotengeserana neAmerica. MuAfrica umo kutengeserana neAmerica kusiri kukuru, mitero iri pamusoro-soro iyi inogona kuita kuti mikana yekutengeserana inetse sezvakataurwa neimwe nyanzvi vaMelvin Foot muhurukuro neVOA Africa 54.
We talk about manufacturing, if we talking about production of produce of pineapples and coming to the US.
Kana tikataura nezvekugadzira zvinhu, kana tichitaura nezvekugadzira mapineapple achiuya kumisika yemuAmerica kuchatonetsa. Saka handitarisire kutengeserana kweAmerica neAfrica kana tichitaura nezvekuwedzera mitero.
Kusagadzikana kukuru kuri kubva mukusazivikanwa kwezvinofungwa navaTrump. Munguva yavo yekutungamira kekutanga vaiwanzoshandisa nyaya yemitero sechombo munhaurirano vasati vawana zvibvumirano zvekutengeserana nevamwe sezvinotaurwa neimwe nyanzvi iri paInstitute of Southeast Asian Studies vaGiant Menon.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's why
vaTrump havasi munhu anorwira makambani emunyika. Tinofunga kudaro. Handiti nyanzvi mune zvekutaurirana. Ndo zvavanoda kuzivikanwa nazvo sekuziva kwenyu. Nekudaro vanoda zvibvumirano zvekutengeserana kwakasununguka vaine chekuita mazviri.
VaMenon vanoti nyika dzakanangwa navaTrump dzinogona kurwisa kuti pave nezvibvumirano zvekutengeserana zvitsva pane zvekukwidzirana mitero zvinozogona kuvakuvadza pamwe neupfumi hwepasi rose. Hadzisi pfungwa dzose dzavaTrump dzakanangana nekuchengetedza makambani emunyika. Vakataurawo zvakare nezvekudzikisa rubatsiro runopiwa kumotokari dzemagetsi dzinogadzirwa muAmerica, rubatsiro rwakanga rwaiswa nehurumende yavaJoe Biden. VaGiant vanoti,
he's already called them, silly in a podcast with Joe Rogan. So he's probably going to
vakatozvishoropodza kare munemwe hurukuro yavakaita padande mutande naJoe Rogan. Saka zvinoreva kuti vachatorubvisa. Uye zvakanaka kana pachitariswawo kusagadzikana kunokanganisa upfumi hwepasi rose.
Zvose njodzi nemikana zviri kuuya apo pasi rose riri kunetsekana kuti rotambira sei kudzoka kwemutungamiri weAmerica asinganzwisisiki. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News, Bill Gallo, ari muSeoul, kuSouth Korea, yandakuverengerai.